Ndoda kutanga nekukumhorosai vajonga kandimbiri nevateereri venyu zvechokwadi kuti tirambe tichiumba kudyidzana kweZimbabwe nenyika dzakatitenderedza nedzimwewo dziri muAfrica nedzimwe dzakapambarira kunze kwenyika yesese. Pane urongwa hwokuti nyika dzedu dzinge dzichisangana dzichitarisa mabumbiro akawiriranwa. Danda kudyidzana kuripo binational commission hongo misangano yatanga nhasi vevakuru vakuru vemuhurumende masenior officials anotivo kusaidi reZimbabwe ndiambassador James Mantomu, muri mukuru weministry of foreign affairs and international trade angakamirirawo South Africa ndemumwe wake, munyori mukuru wedepartment of international relations and cooperation with South Africa. Zvinotarisirwa izvo kuti vakuru vehurumende ava vachasangana nhasi namangwana vopedza basa ravo vozomirira maministers avo emapato mairi ehurumende aya. Maministri iwaya vachasangana nemuvhuro musangano unozosvika paapex pawo pamusorosoro zvibatanidza nekusangana kuchaita vatungamiriri venyika yeZimbabwe neSouth Africa nemusuwa ya12 inenge chiri chipiya.
Chii chikuru chinotarisirwa kuburiswa nemisangano iyi, nokuti tinoona kuti Zimbabwe neSouth Africa dzangogara dzichidyidzana nechakare vagapari?
Zvechokwadi, Zimbabwe neSouth Africa vagara vachidyidzana ingati kubva kare nakare tisati tatombowana kuzvitonga kuzere isu muno nevanhu vatema vasati vawana kuzvitonga kuzere kuSouth Africa. Asi kudyidzana ikoko kuri kunzi iko kunofanirwa kuti kuchisimbaradzwa zvikuru mundima dzese, masectors ese economy nemamwe masectawo enyika dzedu, kuitira kuti vanhu vemunyika idzi vange vachiwana zvinovaita kuti vapunduke, muupenyu hwavo hushandukewo kuti huve zviri nani.